chekutanga chandinongoda kuti vana vemunyika yezimbabwe nepasoro sevaziye ndechekuti vakomana ava vanga vari vatungamiriri veyouth league havana kudzingirwa kuti vataura mashoko anopikisana neuori havana kudzingirwa kumuhura kana kutuka uori vadzingirwa approach kana kuti nziya yavakashandisa kurwisana yauori ndofunga munotondera kuti vakomana ava vakamboita futi zve press conference nevatori venhau vakataura masevanhu vakawanda wanda nyaya idzodzo hadzinakwa dzakadzisvika saka vakuru vakamboti ko nyaya iyi yamunoita iyo kunodoma mazita evanhu wedza kuti vaita uori kana kuti havana but handiyo nzira inoshandiswa kurwisa uori umwe noumwe bato rimwe nerimwe kana chipoka nechimwe chango mukatongotanga kungodaidzira mazita kuti hingari kuita uori chimwewo chonodaidzira uko ndiyo here nzira yekurwisa uori yatinari aiwa haisiyo saka ndicho vatungamiriri vemusangano uyitsvai nenyaya dzenyu mumusangano nekuti izvi zvamunoita zvekunoita muchibudisa mazita evanhu panze moti ndo vari kuita uori vanhu vaya vakazoonekwa kuti havana mhosva zvinosiya musangano uri papi
vamaguhu munoti nedanho rakatorwa nezanu pf
chekutanga ndinoti varume vaviri ava vakafumura uori hwatinongoziva hedu tese vanhu vanofanira kuti varemekedzwe nekuti vakatora danho rinokwanisa even kukanganisa upenyu hwavo ivo but chinhu chinonyadzisa kuti politburo yezanu pf haina kuda kana kutomboita ongororo yekuti zvataurwa nevanhu ava zvingave zviine chokwadi here kana kuti ndezvemanyepo havana kumirira izvozvo vakabva vatomhanya kunovasuspenda mumusangano padaidzirwa nyoka kunzi mumba mapinda nyoka vanhu votora miti votanga kurova nyoka iya iwoonekwa uchidonhedza misodzi uri kuchenei une ukama nenyoka here mwana wako here ari kupondwa saka zanu pf yaratidza kuti vanhu ava vanovaziva uye vamunangagwa varatidza kuti ndivo archbishop vari kuodhena mbavha nemhondi dziri kuparadza ikonomi yezimbabwe
vamugwadi munoti
nyaya isiri kunzwisa havo yekuti vamatutu navane matsenengamu navatogare pa vasivo nhengo dzemusangano kana mazimbabwe atanga kutaura nezvecorruption munhu wese hakuna munhu angadefenda corruption nekuti corruption inoita kuti kana iwandire kumusoro setsvimbo asi pazasi vana vachinonga svosve nemuromo saka hakuna munhu angakwanisa kumira achiti aiwa corruption ngairambe iriko asi pavari kupota chete ndepokuti kunyange ivo vamunangagwa vanotaura kuti corruption ngaiitirwe pasi uye ngairwise hurumende yavo inofanira kurwiswa uori asi havana kumbotsivirwa musangano nyaya iyoyo vachiwenga vamuhadhi vatungamiriri vose ti every level kunyange nesu tiri kutaura pano kuti pasi neuori ngaudzingwe mumusangano mungava muhurumende kana mungava mumaprivate sectors nekumasocieties mese matinogara ngatidzisire uori hazvidzingisiri musangano izvozvo asi chinozodzingisa musangano ndechekungoti munhu wanodrafta list yake pamwe udazida uri kumba ungoti vajonga kandemiri ndatoita serenya apo panze mangwana vajonga kandemiri voonekwa pamwe havana mhosva yavapara zvinosiya musangano papi zvingaitawo here kana ndimwe uye imwe nyaya yavakadzingirwa nekuti vakataura ivo papress conference kuti takazvimiririra tambosiya mabhachi emusangano pasi hakuna ndiziri yezanu pf pakamboitika dambudziko rekuti munhu unoti kana kuti pakaita samai muchinguri kana ivo president voti nhasi ndakumbotaura ndakazvimirira somwana wokwamapanzure ndakumbosiya majaketi rangu romusangano ndorambotaura ndakangozvimiriravo nyaya iyoyo ndo yavakakanganisa nekuti haungasii basa vaukapiwa nemusangano woti ndakumboritinya ndakuita zvangu
regai tinzwe kuna vamaguhu chii chakaitawo kuti vakomana ava vasangoenda kana kumapurisa nemazita yaya kana kwekuzimbabwe anticorruption commission
vanozviziva kuti muzimbabwe munhu anoita uori kana kuponda chaiko muzita rezanu pf hauna kwaunonomhanara nyaya yacho saka chavakaita vakomana ava chachiri chekutaurira veruzhinji kuti ndidzo mbavha dzaparadza nyika asi hachisi chinhu chitsva chavanga vachitaura saka uori ihwu hunozikanwa purezidendi varimo mazviri ndosaka vakomana ava vakaona kuti hatingaende kunomhangarira purezidendi kuna purezidendi wacho rega tiudze vana vezimbabwe kuti veduve nyika yapera nemakoronera aya ndosaka vakaita go public hanzi kambudzi kazvarire pane vanhu kunzi nditandirwe imbwa kuenda kunoshambadza pane vanhu kuti kana pakava nechichaitika moziva kuti inyaya yekuti tafumura mbavha idzi